Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rejoto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Wakafara dukana wamavhunga vari kuhonji aiyakupa hospito ndokwavakaravarikurapa mushure mekunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukatso tichifara kuendaa kana asidare dikandoenda kutwanya yavo mafundisho vatainadi yavo.
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance, sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa. Veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore 41 chete mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Lengwani Mavhunga naMunyaradzi Mafararikwa, sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa. Vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasatigara weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare. Dare ramajistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutotywa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Kuti tinzwe zvaitika tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Wamafara dukana wamavhunga vari kuhochi aiyakupa hospito ndokwavakaravarikurapa kwa mushure mekunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukatso tichifara kuenda kuchimamutakurisa kana asidare dikandoenda kutwanya yavo mafundisho vatainadi yavo kuprenga hospito pasaidi pamubhedhara ndokutoitirwa nyaya yavo nokuona kukwanisa kufunga vachinonzwa kudare. Ari kupomerwa mhosva yekunzi vakashora section 38 akadzivirira kufamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodhi nemusi wechina pavakasungwa.
Mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvari?
Ndakamirira kunzwa risponsi yavo nekuti magistrate atopa order zvizhinji zvichina zvokuti vakarohwa ari mukatsuri ari mumaoko emapurisa. Saka tinotarisira kuti tichawana risponsi yavo mapurisa chapfetekwa nyaya asi avo mukoma mavhunga vakataura vakasitoa kumeso avo vari tisa kuzvitarira vasiisa kuti chii vakamirikana mapikicha dzasheya nhasayo kufesinawo kune mablista zvikuru zvekuti zvishokawo zvikuru kuti ndokuchitwa here kana kubatwa kunoitwa vana vezimbabwe.
imo muchipatara mavari umu vakachengetedzeka zvakadii
zvozvamba ari panda understand chitara kwari ende parafoka songo zero pokaenda asindodaira nafundwa pamberi pedare akurisa nengazi zvokupachizora mafreedom card isindi yapedza remand atowa musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadii.
Dziri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatwande ambotaura muchiti chipira mavari vari sei magodo kudiranga rakubira nezvoro kuti vafandise kuparunga kwa vafandise kuprivate hospital kana clinic sezvo tinoziva pese kuti zvakapedza zvedu zvekujekere makapedza zvedu ana mishonga ana chakanyatsa kuti chiki asi izvi zvakaramba namapurisa vakamhanyisa kuparunga hatichongo na matrao kuti mari wanoita kuda kwao wakunde nyaya dzidzo kumbenyikudza kwakodzeredza vanhu especially dzokutosha munoziva kuti nenyaya dzana najohara mamombe vakatoshwa kuni last day dzine nyaya yekubuda waya kufunirira komanda uyo pom na vakaurayiwa vapera kumapurisa kuruwayo haisidzo dzega ina dzakawanda pamimomo last day yekubuda wayo mafemiti vasomberiwa nemagweta remachesta kuchitumo kusuwa mapurisa mapurisa nekuda kwekumbunyikidzwa kwekunzeredza vana vezimbabwe kunyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba tichizviziva kuti zviri kuramba zvichingoitika zvinhu izvi kunew dispensation hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zviuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura nevatori venhau nhasi muharare mukuru wemajeri vamoses chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri bepanhau repaindaneti renewshok rinoti mumwe wevanhu vaburiswa mujeri ndivasamuel undenge avo vaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto vaundenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica mukambani yezimbabwe power company studio 7 haina kukwanisa kubata vaundenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vanhu vabaiwa nhombe yekudzivirira chirwere checovid-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732 bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534 munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551 Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika asi bato rezanupf rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi
hatiri kuziva zvatiri kuda nekwatakananga izvozvi kutaura kuno vatungamiriri vedu havana kana kufungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiya chaiya saka 40 past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyeye kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tinoti economic laggard yeAfrica tinoimpota machi tinoimpota matutipiki nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa naamai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu varobert mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere
anzi munhu anofukumirwa data avafukumira vadzoka vaivazobatirana nababa vari pano independence yedu yegore ne haisikifadza because hakuna mari tikutambudzika asiyana nemaindependence yemakore ese makore ese taidya tichibvuta ezvinezvi regore rine raatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yawana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana neemakore tichangohwina nyika paiurayirwa mombe sadza vanhu vachiita mitambo mabiko wawachi iye zvinezvi hakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Slachwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tiri kuona vechibiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka, ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Mike Tome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuvapambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaiitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko wana vezimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuti uite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu remataraleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990 vatekere pavakabuda muzano vakafuma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008 tikuona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona macycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi wejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana uniti yevanhu vedu sevana vemuzimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbembendoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko ave kucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbuzi 2017, vachibva vatsiriwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokazi weGreat Britain, Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vane nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike makumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamaviro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidza chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takaenzana pano pasi. Hapana umwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona kwezi hari vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip, namba yacho yakalimitwa ku30, kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, pachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa, kwete kuti pafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara. Marules ecovid-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa, zvakashaya.
Mutungamiriri webato rinopikisa reMGCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera mitemo yeCOVID-19. Vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese maererano nenyaya dzeCOVID-19. Tinofanira kuteedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
VaMonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pawakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government Meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Zvino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dungu. Margaret Dungu aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dungu akanga ari mudare reparamendi makore gumi. Margaret Dungu murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucelebrata rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika. Nyangwe zvotine matambudziko akasiyana siyana. Ngatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri. Kunyanya nenguva yatinayo yeCovid inguva yakaoma zvekuti inguva inorwadza zvikuru yakakosha futi kwatiri inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakaperai takarasikirwa nevanhu vakawanda naizvozvo kudenda iri hatisati raenda ririko riri kuuraya ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tofanirwa kuchengetedza zvikuru patinenge tiri pazororo irori. Tofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori zvekupfeka mamaski nekuita social distance. Iki nekugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha. Gara pamusha nehama dzako. Independence.
Dadini madadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sengi. Kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana ndichishandira muBotswana. Panyaya yeIndependence ndinoda kutaura ndichiti. Isu tichikura tinombogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere. Asi hatina kusungira takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chiro chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana 41 yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, nyaya inorwadza zvikuru. kurupa tiri chinsu takari rira sunungu because aiwa tine fungwa we noku wana kutikuda after 41 years the independence kunu fanda kunge kwa ni pinjuke wanu waningi wachipanisa kushanda zokanaka wajupirana kusina kutukana kusina minjonga but ya chatiri kuwona that is really the time expected. Mwujafungira kuti kuda za Robert Mugabe zvakanyaenda kushata atora kuti kuda na hiyo new dispensation yacho nao itiudapie kuti haisiri kuita zvinhu zvataifungira kuti zvingaita nokuti chikuru chiriko panyaya yekurwa rasununguko yanga iri nyaya yekubatana unity zvakatanga navana Chitembo nana Ziya Baba Moyo iko zvino munyika hamuna mufaro hatingati kuno mufaro kuda hazvo kuna vamwe vari kufara kuda vanoona kuti zvinhu zvakanaka but isu vamwe hatisiri kuona zvinhu zvatinofungira kuti zvinhu zvinobatsira munyika saka independence iyi 41 years independence yedu inouya hayo sezvo rinouya zvichipfuura asi tanga tichifungira zvinhu zviri mbera zvatinazvo izvizvizvi.
Chii chikuru chamungati chakapoteka chaita kuti zvamakarwira nezvamaitarisira zvinge zvisingawanikwa?
Chikuru chakaitika jonga ndechokuti revolutionary yakaita haya jengisiri outside the country namugabe nana tongogara zvakaika kutaura izvozvo kuti yanga aijepana vana tongogara sana vanhu vanofunga kuti zvauri kutaura izvi hazvisiri mungwara asi ndicho chokwadi chiripo ndiyo reality iripo ende zvanga takamendena momentum yatanga tinayo nakomana vezipa nedare negeneral staff yatanga tinayo naChitembo zvino zvinhu hazvo zvaifamba nenzira yakadaro saka isi tinoratso kuti ajekingi yerevolution yedu yakaitira ichitowana ava Mugabe ichizokotsoretiwa new dispensation.
Asi tingati nguva yapera here vagumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo?
Aiwa chunga arivolutionary nguva haiteri nguva haipenderi nokuti revolutionary process chonga haisati a one off kind of an event no it's a process saka because the process ichatora a bit longer than zvataifungira uye kutava navanhu vazhinji vachaparadziwa kuchava nenew generation young fighters vachabuda vane gwara rakatitwasa uye vanhu vachaona zvakaipa nezvakanaka saka hatiregei kuwara about kupera kwerevolution ngatitarisi mamiriro amangwana ramangwana.
Ko zvamungatiwo pa 41 years ipapa zvakanakawo zvamungaemurawo zvaitika kuvana vezimbabwe?
Hapana zvakawanda zvikuru zvakanaka chose hatingati zvinhu zvese zvanga zvakashata hayo area yeeducation zvakafamba zvakanaka chaizvo Mugabe ipapo akaita secondly health yedu yanga yamuruva chaizvo but inenge yaenda pasi nokuti madhokotera haasiri kupuwa mari yakakwana vanesi haasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera matichers haasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera so ndo zvimwe zvava kuchindetsa izvozvo kuti ende tanga takontinua nemomentum yatanga tinayo.
Aiwa ndinotenda zvikuru vagumbo nekuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa zvakanaka jonga.
Manga makateerera kune murwi werusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya. Murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.